Takaona kuti ya zuva ranga rakavharirwa nemwedzi zvanga zvisati zvamboitika muno kwandiri kunoku kuOhio for 200 years. It was a spectacle yekuti kungoda kuzviona wega kungoti aiwa Mwari vakasikawo nyika yavo nekuda kwavo. But it was beautiful.
Vamuringai, kunzvimbo kwamuri kuOhio uko kwakasviba zvakadini nezuro pakaora zuva?
Kunoku kuOhio kwakasviba from 3:04 kusvika 3:12 PM masikati. Kwanga kwati svibei kuita kunge kwadoka, asi after 3:12 takaona zuva radzokazve rati bengene nekuchena.
Pane dambudziko rakakonzerwa kuvanhu vakanga vakaungana kuona kuora kwezuva mudunhu renyu reOhio here?
Hapana zvakanetsa kana kukonzereswa. Tinowanzoziva kuti event akadai kunowanzoitika zviitiko, but aiwa no, tinongotenda kuti Mwari kuti hapana chakaitika, uyewo mapurisa anga ari pastandby for everything, saka zvinhu zvakanyatsofamba zvakanaka.
Mhomho dzevanhu dzakaungana kuona zuva iri dzakazvitora sei?
Veruzhinji ndakaona vakawanda vakabuda mudzimba dzavo nemahotera avanga vari, vakabuda panze, vamwe vakaita total eclipse party, vakakoka hama dzavo vakaitoita zvokutogara vari zvemhuri mumayard avo vakatogadzirira, vamwe vakaitawo tumaparty tudoko doko vakapedza basa nekukurumidza kuti vaonewo total eclipse kana kuora kwezuva. Inini kuona kwangu ndekongoti it was a beautiful sight, and zvinhu zvinongokurudzirwawo kuti kana usina kuzviona ikapfuurawo nepaunenge uri zvinenge zviri right.